Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu Gunyana 26, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votarisirwa kutaura kekutanga nhasi kumusangano weUnited Nations General Assembly muNew York.
VaMnangagwa vanofanira kupa gwara rekuti nyika yeZimbabwe iri kuenda kupi panyaya dzezveupfumi kudyidzana nedzimwe nyika pasi rose uyezve remekedzo yekodzero dzevanhu vese.
VaMnangagwa voyambirwa nenyanzvi kuti vashandise mukana wanhasi kuratidza pasi rose kuti vane gwara rakanaka ravachatevedza mukutonga kwavo. Mamwe makurukota anotadza kuenda kudare reparamende kuti anopindura mibvunzo. Eye ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kunyora nhoroondo yavo nhasi apo vachataura kekutanga semutungamiri wenyika pamusangano weUnited Nations General Assembly onga uri kuitirwa muNew York. VaMnangagwa avo vanozivikanwa nerekuti ngwena kumusha vachatora mukana uyu kuzvishambadza kuvatungamiri venyika zana nemakumi mapfumbamwe nenhatu dzinova nhengo dzeUnited Nations vachipa divi ravo rematongerwo enyika rakasiyana nezvaiitwa nevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, avo vaizivikanwa nekunyomba nyika dzakaita seAmerica neBritain pamusangano weanga uyu. Mutori wedu wenhau Blessing Zulu ari kumusangano weUnited Nations General Assembly. Blessing, ungatange nekutiudza here kuti dingindira regore rino rinoti kudii?
Ingindira regore rino Evans rakanangana nekuunza budiriro munyika dzepasi rino, vatungamiri venyika vachisa musoro pamwe chete kuti vaone kuti munyika dzepasi rose maita budiriro, uye izvi zvichiitwa murunyararo, zvichiitwawo kuona kuti paunzwa mikana yakaenzana pakati penyika dzose dzingave dzevanhu vakabudirira kana kuti varombo kuti vagarisane zvakanaka.
Iro dingindira iri ringarevei kunyika dzakaitawo seZimbabwe?
Dingindira iri rakakosha zvikuru kunyaya yeZimbabwe, nekuti tinoona kuti nyangwe pakamboitwa sarudzo munyika munoramba muine mapisha-pisha. Takaona mukutanga kwanyamavhuvhu vamwe vanhu vachimbopfurwa, handi kugarisana kwakanaka ikoko kunenge kuchitarisirwa. Nekudaro Zimbabwe inotarisirwawo nedzimwe nyika kuti inge ichiwana chekubata mukubva munhaurirano dzakadai dzakanangana nerunyararo nekugarisana zvakanaka.
Wakwanisawo here kuwana zvichataurwa navaMnangagwa nhasi?
Hongu ndataura nevamwe vavakauya navo kuno vasina havo kuda kudomwa nemazita, asi vari kutiwo vaMnangagwa vachaenderera mberi vachitaurira pasi rino nemhomho yeZimbabwe inenge yakateerera kuti ivo vave kuda kutora gwara itsva rakasiyana nezvaiitwa navaMugabe, vachiti vari kuedza kuti vaunze utongo hwechekerero kuZimbabwe. Vachabatawo nyaya yezvirango, asi vasingaite zvekurova bembera nekutuka zvinonzi zvaiitwa navaMugabe. Vanenge vachikumbira nyika dzakaita seAmerica nedzimwe dziri musangano reEU kuti dzinge dzichibvisa zvirango izvozvi. Vari kutiwo Zimbabwe iri kuda kuti inge ichidyidzana nedzimwe nyika uye yakagadzirira yavari kuti iya nechirungu Zimbabwe is open for business.
Kune mimwe here misangano iri kuitwa muNew York imomo?
Hongu, pane mimwe misangano inenge ichiitwa kumucheto we musangano mukuru we United Nations General Assembly. Panga paine miviri nhasi, mumwe wanga uchitarisa nezve kuyedza kudzivirira kupararira kwechirwere cherurindi kana kuti TB. Icho chinonzi chauraya vanhu vanosvika iwo milioni imwe chete nezviuru zvitanhatu kana kuti 1.6 million pasi rose. Pachinzi ipo vazhinji vacho vari kufa vangasvika iwo zviuru mazana matatu kana kuti 300,000 vari kufa vaya vanenge vachirarama nechirwere cheHIV. Nekudaro nyika dzepasi rino dziri kuti dambudziko iri rinofanira kuti ringe richigadziriswa.
Misangano iyi Blessing yakakosha zvakadii kumhuri yeZimbabwe?
Misangano yakakosha zvikuru tichitarisa iye kudzivirira kupararira kwechirwere cherurindi, nekuti ndambenge ndichitaura nevamwe vari kuZimbabwe vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vakaita sana Mai Martha Tolana vachitivo kwaita dambudziko rekuti hakusina mapiritsi akakwana ekurapa chirwere cherurindi ichochi kana kuti TB. Nekudaro musangano uyu wakakosha nekuti vana chiremba vari kutyira kuti pakashaika mishonga zviri kuitika kuZimbabwe tinogona kupedzisira chakusadavira mushonga, uye vamunangagwa vaangaye vachitarisirwawo kuti vange vachipinda munemwe musangano wakanangana nekudzivirira kurodzwa kwevana vasati vabvazera. Rinova dambudziko rakakura zvikuru kuZimbabwe uchitarisa dunhu rakaita seMashonal and Central.
Atinotenda Blessing. Uyu ndi Blessing Zulu, mutori wedu wenhau weStudio 7, anga achitaura ari kumusangano weUnited Nations General Assembly. Bato reMDC rinoti harina charinotarisira kubva mune zvichataurwa navamunangagwa, nekuti Zimbabwe ine zvinoinetsa zvakawanda zvinoda mutungamiri ari pamutemo. Tanonoka Wande weStudio 7 abata mutauriri webato iri vaJacob Mafume kuti tinzwe maonero avo.
Chekutanga ndechekungoti vari kungomanya manya kwese ikoko. Nyaya yekugadzwa kwavo iri nyaya iri kunetsa muno muZimbabwe. Vakaita upresidenti Musengabere, vakatora varizhinji veruZimbabwe vasiri kufara nazvo. Saka zvinobuda ikoko ndezvemunhu akaita Musengabere. Iko zvino tiri kuona makurukota ehurumende avo akaita sana Mangudya na Minister of Finance vari kutadza kutaura kuti kana vanhu vounza mari muno muZimbabwe vachadzibudisa sei. Vatange vachinotaura nyaya yerunyararo, asi kuno mapurisa ari kurova vanhu nezvimwe zvakadaro daro.
Pari zvino vamunangagwa ndivo vanotorwa semutungamiri wenyika zviri pamutemo.
Isusu tinotarisira kuti kana tisina kushanda nenyaya yekuti maelection akafamba sei, hakuna kwatiri kuinda senyika. Ndo saka mari dziri kushayikwa mumabhengi, hapana ari kuda kuinvesta, hapana ari kuda kupinda munyika, nekuti nyika yese iri kuona kuti apa pakafamba zvisina kururama. Vari kutitaurira nai vana vemuZimbabwe, ivo vari kumanya kuda kunotaura nevanhu vekunze. Hakuna chichatererwa, hakuna chavachaburisa, hakuna meseji yerunyararo inobuda. Ivo vari kurova nekuzvambaradza varuzhinji rweZimbabwe riri kudzingirirwa mumastreets. Pane vanhu vakaurawa vasati vatsanangurwa kuti vakaurayirwei, asi ivo vari kungoti takavhurika for business.
Hazvigone here kuti mushande mese muchigadzirisa nyaya dziri kunetsa kuitira kuti nyika iendere mberi?
President vedu vakavanyorera tsamba vakavati ngatitauriranei, titaure nenyaya yelegitimacy, titaure nenyaya yekuti maelections akafambiswa sei, titaure nenyaya yekuti ikonomi iri kuinda nekupi. Asi ivo vari kungofamba vachiita sevari kuinda mberi, asi vanhu vari kutamba zion, vari kupedza energy zhinji, asi hakuna kumberi kwavari kuinda.
Mutauriri weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaJacob Mafume vachitaura vari parunhare naTanonoka Wande weStudio 7. Ray Choto weStudio 7 abatawo mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vaDewa Mavhinga kuti tinzwe zvavanotarisira kunzwa kuna vamunangagwa.
Vamunangagwa vanofanira kusataura mashoko ekunyomba kana kutuka vanhu hazvina tsarukano zvaigaroitika nguva yapfuura. Chepiri, vamunangagwa vanofanira kupa gwara rekuti nyika yeZimbabwe iri kuenda kupi panyaya dzezveupfumi kudyidzana nedzimwe nyika pasi rose uyezve remekedzo yekodzero dzevanhu vese. Chetatu ndechekuti vamunanga kungavarangarire kuti havafaniri kuwanza mashoko, asi kuti vanofanira kuti vachinge vataura votoita izvozvo. Saka mashoko avo avanotura anofanira kunge aine ganhuro inotaridza kuti zvavari kuvimbisa zvichaitwa nenguva ipi, zvisazongorambe zviri zvinhu zvekutaura chete zvokono, vozivikanwa semunhu anotaura mashoko akanaka asi pasina chinobuda.
Vamavhinga, munoona vamunangagwa vachitaura mashoko anosiyana here nemashoko aigara achitaurwa nevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pose pavaitaura kuUnited Nations?
Kana tikaona tikacherechedza waro hweutungamiri hwavamunangagwa hwavanogara kuti ivo vasiyana navamugabe uyezve iko zvino chava chikamu chitsva chaparurwa, vanotofanira kuti vataure mashoko akasiyana. Vanofanira kuti vataurewo mashoko ekuvaka, ekutaura ukama hutsva hunenge huine mbambo nembariro dzekuremekedza mitemo nekuremekedza kodzero dzevanhu. Ipapo ndo panyanya kusara hapo pamashoko avamunangagwa mamwe ese anenge akanaka, seanotisanganisira anoti Zimbabwe yakashamira zvemabhizimusi. Izvozvo tava kuzviziva. Chasara chisati chanyanya kutaurwa navamunangagwa inyaya yekuti hurumende yavo icharemekedza kodzero dziri mubumbiro remitemo, zvakarewo ichashanda maringe nemitemo. Ngavarambe vachirovedzera ipapo, zvakarezvo voitawo kwete kungotaura chete.
Mukana wavari kuwana nhasi uyu wokutaura kunyika dzinokwana 193 wakanakira chii kuna vamunangagwa?
Inhandare yapuwa vamunangagwa kuti vataridze pachena utungamiri hwavo nemashoko akanaka anovaka. Vataridze kuti kumusha vari kuvaka vari kuhunza yananiso pakati pevana vese veZimbabwe, uyezve mukana wekuti vakwanise kutaura nenyika dzepasi rose kuti vatange ukama hutsva. Saka mukana usingafaniri kutambiswa, mukana wapuwa kamwe chete unofanira kushandiswa nemazvo. Pedzezvo vozoita zvavanenge vataura kuti vazadzise.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vachitaura vari muJohannesburg kuSouth Africa naRay Choto weStudio 7. Munyori wezvemitemo muZANU-PF vaMunyaradzi Paul Mangwana vati havakwanisi kutaura nezveurongwa hwavamunangagwa. Vakati titaure nemutauriri webato ravo vaSimon Kayamoyo, avo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Vachitaura kumucheto kwemusangano weUnited Nations, mutevedzeri wemunyori anoona nezveAfrica Tibo Negi vati mitemo inobata zvirango zvakatemerwa Zimbabwe yakajeka pazvinhu zvinofanirwa kuitwa. Muhurukuro yavaita neHyde Fitzpatrick weVOA, vaNegi vati izvi zvichaitika America inofara zvikuru kana zvichinge zvazoitika.
We sure hope that changes, real changes on the horizon, because the fact is that Zimbabwe could be one of the stars of Africa. There's almost not a sector that Zimbabwe could not excel at. What is key now is real action.
Chave kudiwa parizvino ndechekuti pave nehwaro hwakajeka hwekutanga kuchiita zvavari kutaura, kwete kungoramba vachirova bembera. America haina kutemera zvirango Zimbabwe yese, asi yakatemera zvirango vanhu vari kupomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Uye pane zviri kudiwa nehurumende yeAmerica kuti zvigadziriswe zvisati zvabviswa. Chikuru ndechekuti hurumende yeZimbabwe itange kugadzirisa nyaya yeutongi hwejekerere nekuremekedza kodzero dzevanhu. Kana Zimbabwe ikaita zvose izvi, ini mbune ndichave mumwe wevanotungamira mubasa rekukwezva vemabhizimisi vemuAmerica kuti vauye kuzodyara mari nemabhizimusi avo muZimbabwe. Pane makambani akawanda zvikuru emuAmerica ari kutsvaga kuti odyara mari dzavo kupi. Saka Zimbabwe ikakwanisa kugadzirisa zvinhu zvese izvi inogona kubudirira.
Mutevedzeri wemunyori anoona nezveAfrica muAmerica, Table Negi, vachitaura neVoice of America nasi. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vanoti muchakavhu Kofi Annan vakambotirangaridza kuti sezvo tiri vamwe chete tinofanira kushanda tese kuti tipedze rwendo urwu tese tiri pamwe chete.
As our Secretary General Kofi Annan once reminded us, we share, I'm quoting, a common destiny. We can master it only if we face it together. And that, my friends, is why we have the United Nations. End of quote. Our future rests on solidarity. We must repair broken trust. We must reinvigorate our multilateral project. And we must uphold dignity for one and for all.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinoti zvinoshuvirawo kuona shanduko munyika munyaya dzebudiriro neupfumi kunyangwe hazvo zvisingagari kumusha kwazvakaberekerwa. Pachigaro weMDC inotungamirirwa naMzvare Tokozani Kupe muAmerica vaDan Moyo vanoti hurumende iri kushingirira kutsvaga ushamwari neukama kunze asi isingagadzirisi zvinoda kugadziriswa munyika kuti nyaya dzoupfumi nebudiriro dzifambire kumberi.
Vanga vari kutsvaga nzira dzekuti vangaengage sei dzimwe nyika kuti vadziudze kuti Zimbabwe is open for business, kuti ngavachiuya vainveste mabhizinesi kuti vanhu vawane mabasa nenyika itange kusimudzira, because right now tikuona kuti zvinhu zvakaoma kumusha uku, kwaane fuel shortage, zvinhu zvakushota mumastoro, zvinhu zvakudhura, bond note harisi kushanda. Saka I think hapana chiri kushanda at this moment nehurumende yavo itswa iyi yavamunangagwa.
Muongorori wezvemabhizinesi uye vachishanda nesangano reHearts for Kids muWashington DC muzvare Sandra Denenga vanoti vakaenda kumusha kunovhota vakaonawo mikana iri kumusha ingashandiswe nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika.
Zvakati wandei kuti vanhu vanokwanisa kuti vabatsirane kunyanya vaya vari mudiaspora. Kune nyaya dzeagriculture. Vanhu vazhinji takakura kumusha kuti tichipinzwa chikoro nezvairimwa naanamai. Kune area yemining, kuchera zvicherwa. Vaone kuti kune mamines akawanda. Kune nyaya futi yekuti kune vanhu vari kunoku vana mazvikokota munyaya dzakasiyana siyana. kuri kudiwa vanhu vane nyanzvi dzakadaro idzodzo dzine zvakawanda zvavakadzidza kuno kunze.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa kuUniversity of Pretoria kuSouth Africa, Dr. Chikanai Masia, vanoti hurumende inofanira kutsvaga nzira dzekushanda nevemapato anopikisa kuti vabatsirane kuvaka nyika patsva.
Nyika yeZimbabwe ive ndo inomuka mukati mezveupfumi, kuwedzera vatingati mastakeholders, nokuunzawo opposition kuti zvigone kuva zvinova nechiremerera zvavari kuita mukati memadecisions avari kutora mupolitics neekonomi yenyika yeZimbabwe.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuToronto kuCanada, amai Perpetua Chizive, vanoti vane tarisiro yekuona Zimbabwe ichibudirira zvekare kana hurumende ikaita zvinhu nemazvo.
There's a lot that we could do. We can partner with so many organizations here in Canada and United States. There's so many business into mining.
Kune zvizhinji zvatinokwanisa kuita tiri kuno. Tinogona kubatana nemakambani nemasangano ari kuno kuCanada nekuAmerica kuita mabhizimisi kumusha zvekurima nezvicherwa nezvimwe. Tine zvakawanda zvatinokwanisa kuita pane kungochema-chema nezvematongerwo enyika zvisina wazviri kubatsira. Mwari vakandiunza kuno kudiaspora kuti ndigone kushanda nekuona zvakawanda ndigozobatsirawo nyika yangu mangwana.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinoda kuti zvikwanise kuvhota zviri munyika dzazviri sezvinoitwa nedzimwe nyika. Zimbabwe ine zvizvarwa zvayo zvinodarika mamiriyoni matatu zvinogara kuSouth Africa, Britain, America, Canada nedzimwe nyika. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga. Nhengo dzakawanda dzedare remakurukota ehurumende yava munangagwa nhasi dzange dzisiri mudare reNational Assembly kuti dzipindure mibvunzo izvo zvatsamwisa nhengo dzedare iri, idzo dzati dzinoona sekuti makurukota aya haana chido chekuona kuti urongwa hwakaturwa navamunangagwa hwatevedzwa. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Nhasi range riri zuva rekutanga kuti nhengo dzeparamende dzibvunze mubvunzo kubva kumakurukota ehurumende, asi pange paine makurukota matanhatu chete patanga kugara dare iri. Mumiriri weNorton, Vatemba Muliswa, varatidza kusafara nokuita kwemakurukota aya, vakati zviri pachena kuti hapana chasanduka kubva pane zvaiitwa nemakurukota panguva yehurumende yava Robert Mugabe. VaMuliswa vati havaoni urongwa hwavamunangagwa huchibudirira kana makurukota akaramba chita maitiro akadai.
The first sitting where we must ask questions, they are not here.
Nasi isivare kutanga kuti tinge tichivabvunza mubvunzo, asi ivo havapo. Tatanga zvakashata uye izvi hazvienderani nezvakataurwa nemutungamiri wenyika muState of the Nation address yavo. Zvese zvakataurwa nemutungamiri wenyika zvinoda kuitwa nemakurukota, asi haapo. Kuita uku kwakashata zvikuru.
And if they are not here, who will implement? Very sad.
Vanokokera nhengo dzeMDC mudare iri vaProsper Mutseyami vati nguva yeparamende yave kupera vanhu vachitaura nyaya dzisina basa pachinhambo chekubvunza mibvunzo inobva kuvanhu vavanomiririra. Mukuru wemabasa ehurumende muparamende, zvakare vari gurukota rezvemutemo pamwe neparamende, vaZiyambi Ziyambi, vaudza nhengo dzedare iri kuti makurukota ange anonoka chete uye ange ari munzira. Mutauriri weparamende vaAdvocate Jacob Mudenda vati zvichemo zvivaviri ava zvakakosha, vakati vaZiyambi Ziyambi pamwe nevanokokera nhengo dzeZANUPF muparamende vapupuraito garepi vanofanira kutaura nemakurukota nekuvakomekedza kuti varemekedze paramende. Vatiwo vachataura nemutungamiri wenyika pamusoro penyaya iyi.
Ndichanyorera kumutungamiri wenyika kuti vazive nezvenyaya iyi.
Mune mwonyaya, mumiriri we Mutare Central wa Innocent Gonesave MDC, vati wa mtungamiri wenyika, anofanirwa wakudoma wanu vashanu vasiri nengo zeparamende, kutivavi makurukota, uye vaka chikura mtemo, apu waka doma wanu vatana tu kutivavi makurukota ihurumende. Vati kunyange avzo senator vekumatebeleland north wa Obet Mpofu, vaka tivachasia chikaro chavo kutichitorwe na wakain matema, au vaka doma kuwe gurukota rejumukati menyika, iji jiri kuzekwe mtemo zekare. Vati chinzvimbo chavampofu chinofanira kushambadzwa uye potsvagwa munhu anochitora zviri pamutemo. Vati hurumende iri kushora mutemo zviri pachena. Vakati hapana musiyano pakati pehurumende yavamunangagwa navamugabe, asi vaziyambi-ziyambi. Vati hurumende yavo inoremekedza bumbiro remutemo uye chichemo chavagonese chiri kutogadziriswa. Mudare maita hohoho apo nengo dzeMDC dzaramba kuti mumiriri wechegutu West vaDexter Nduna veZANU PF vabvunze mubvunzo vachiti vakabira sarudzo. Vamudenda vazopa mutongo wekuti vanduna vaendere mberi nemubvunzo wavo sezvo nyaya yavo ichiri kumatare. Vanduna vakakundwa nemavhoti 16 navagift konjana veMDC, asi vakanzi ndivo vakakunda zvino zviri kupikiswa navakonjana kumatare anoona nezvesarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Murairidzi wema Warriors Sunday Chidzambwa adoma chikwata chake chichatamba mumakwikwi eAfrica Cup of Nations. Mutori wedu wenhau dzemutambo Michael Kariati anotipanyaya inotevera.
Chidzambwa ashevedza chendaidarikwa weNottingham Forest kuEngland, uyo asati ave kutenderwa kutambira Zimbabwe sezvo asina pasipoti yenyika ino. Asi gwaro rabva kumutauriri weZipa vaNtolisani Gwesela rinoti pane tarisiro yakasimba yekuti mapepa adarikwa anenge agadziriswa Zimbabwe isati yasimuka kuenda kuKinshasa, uko vari kusangana neDRC musi wa 13 Gumiguru. Asi mungorori wemutambo wenhabvu Vafarai Kambamura vanoti nyaya dzemapasipoti hadzisi nyaya dzinofarira kuve dzichinetsa zvakadai, vachitiwo veZipa vaifarira kuve vakagadzirisa izvi kare.
Kuona vanhu veZipa vagara havana kurongeka, zvinhu izvo zvingadai mapepa aiva akagadziriswa kudhara. Zipa ngaigadzirise zvinhu zvayo, tigare tichiziva kuti kana ari maplayers anenge achidiwa nakoch vogadzirira nguva iriko, nekuti pachirungu vanoti failing to prepare is preparing to fail. Saka ndinoona vakaramba vachidai soka, hakuna kwazvinotisvitsa.
Chidzambwa adzora zvekare Marvelous Nakamba, uyo anotambira Club Brugge kuBelgium, uyo akatadza kuya kuzotamba mumutambo neCongo Brazzaville nemhaka yekukuvara. Asi Nyashamushekwi, uyo ari kubhebha moto kuChina, atambira Dalian Yifan hamo muchikwata ichi. Zvimwe chetezvo zvaitika kuna kuda mahachi weOrlando Pirates, uyo asina kushevedzwa. Asi hapana mweshanduko huru iripo pavatambi varipo sezvo Kama Billiard, Knowledge Msona, George Chigova, Ovid Karuru, Dani Piri, Ivan Zurusike na Teenager Debe vane dzvimbo dzavo dzemazuva ese. Asi vatambi vakawanda varimo ndeavo vakaita sa Ronald Pumbidzai, Edmos Banda, Divine Lunga, Eric Peter, Talent Chawapiwa na Nox Mtizwa, avo vanotambira zvikwata zvekuSouth Africa. Chidzambwa apawo mukana kuvatambi Donovan Bernard, Kelvin Moyo, Byron Madzokere, Richard Achiro naLeroy Mavunga, avo vanotambira zvikwata zvemuKasolaga Premier Soccer League. Warriors anofanira kutora mapoints mana kubva pamitambo miviri iyi neDRC kuti asimbise mukana wavo wekubudirira kuenda kuma 2019 Africa Cup of Nations kuCameroon. Pari zvino Zimbabwe ndiyo iri kutungamira gungano rezvikwata zvina iri nezvibodzwa vakaenzana pamapoints mana neDRC. Liberia neCongo Brazzaville dzese dzine point imwe chete. Zvikwata zviviri kubva mugungano iri ndizvo zvinobudirira kuenda kuCameroon. Mitambo yeCasolaga Premier Soccer League yatambwa nhasi yapera seizvi. Mutare City Rovers 0, ZPC Kariba 0, Chicken Inn 2, Chapungu 0, Netrad 3, Harare City.
Tinotenda kuna Michael Kariati abva atisvitsa kumagumo kwechirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndine Evans Zininga ndiri muWashington DC.